tingati pachirungu initiative yatakaita sevanhu vemabhizinesi kuti parikuuya minister wefinance kuno tisangane naye tichinzwawo kuti zvii zvavari kuita kumusha machallenges avainawo ndechii isusuwo tichionawo kuti zvii zvatingabatsire nazvo machallenge atinawo ndeapi ekuti tibatsire kumusha ndingati pfungwa yatinayo ndeyekuti haungotarisira kuti nyika yako inokuitire chii asi iyewo tarisirawo kuti chii chandingaitire nyika yangu ndo mamiriro atoda kuti tione zvinhu zvichifamba zvichiita izvi
nyaya hombe iri kutaurwa nevana vezimbabwe pari zvino inyaya yekuti vangakwanisa sei kuwana mikana yekuti vaite mabhizimusi kumusha kana kuti kufambisa mari kuenda kumusha nezvimwe zvakadaro zvimwe zvezvinhu zvamunenge muchitarisirwa kukurukura here izvi
well of course yes tese zvamunoziva kuti semadiaspora kana zvinhu zvakaoma kumusha vanhu vanoda kuti vatumirwe mari vanowanda nemari yatotumirawo inowanda kana zvinhu zvakanaka kumusha vanhu vanokumbirwa mari shoma endiwo mari inoendeswa kumusha iti ishoma asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti ngatipei mufananidzo zvakaita muno muwashington kana muusa munoo ukatarisa maboka vakaita sevanhu vekuethiopia vane mabhizimusi avanoita muno muwashington nemuusa maparking lots nechi nechi because vane yatoten economic stake muamerica munomu they are now able to make enough money kuti vanogona kunoita chi investi kumusha kwavo so that is not so much a question of hurumende nganditire zvakati zvakati asi isu tofanira kuti tizviise pachinhano chekuti pane kuti titarisire vamwe vanhu kuti come and invest in our country isusu tofanunge tiri pamberi pazvo pekuinvesta munyika medu saka isu semazimbabwe business people tiri muno toda kuti tiongorore kuona kuti tingaite zvipi kana paine mabhizinesi atingaitire kumusha ivo vavanana minista vachinzwa kuti kuti vanda vezimbabwe vazoita mabhizinesi vainveste kumusha ngatitavagadzirei zvakati 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 saka I hope kuti patenge tapedza musangano uyu vehurumende ivo vanenge vakunzwisisa kuti kuti vana vezimbabwe vabatsire kumusha isusuwo sehurumende ngatitiochi zvakati 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 kuti zvivaitire nyore kuzoinvesta kumusha izvi and also tinoona ukaenda kumusha pane nguva zhinji kwakazara mabusiness people anobva kune dzimwe nyika they find zimbabwe as an attractive place to go and do business asi isusu zvivarwa zvekumusha tinenge tichiona kuti ko vatorwa vari kuuya vachingoona zvinhu zvinenge zvichivaitira nyore nyore ko isusu tiri kutadza kuti tizviite sei saka ndopa toda kuti tinge tipana mukana naminista kuti aiyo investment haisi yekungoti ndeyevanhu vekunze chete asi isuwo kana semazimbabwens we can invest asi tinenge tichida kuti mutibatsire pakati 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 kuti zvireruke kuti ticontributewo kunyika
vazhinji vanenge vaine pfungwa yekutanga mabhizimusi munyika vari kunze vazhinji vari kuchema nemamiriro avanoti akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pari zvino zvimwe zvezvinhu here zvamunotarisawo
I think it is more yedu isusu vekunze kunge tichizivisa vamutuli vacho kuti mungagadzirise pakati 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 kuti tikwanise kuti tibatsire kumusha zvinhu zvese cannot be run on political basis only hongu politics dzine nzvimbo yadzowo but at the same time we should not let it paralyze our ability to contribute
mashoko amungasiyirawo vana vezimbabwe vari kunze kwenyika pane ino nguva kukurudzira kuti vanhu vaende kunotanga mabhizimusi kumusha
chandingakurudzire ndechekuti vana vezimbabwe kazhinji tinofunga kuti kuti uite invest kumusha you must have mamillions emadollars tisingatomboziva kuti kana $500 chaivo inogona kuita make a difference saka ndokurudzira vana vezimbabwe kuti torai some time muende kumusha munonyatsoongorora kuti zvakamira sei uchiona kuti apa ndopandingaise mari yangu imari yandingaisemomo kuti zvinhu zvichinjire upenyu hwehama dzedu dzinyatsogadzikana zvakanaka
totarisawo kambani yenyu vamapondera iye bitmari kambani yenyu ine urongwawo here hwekuti inge ichiitawo basa rakafanana nerikuitwa neana western union kubatsira vana vezimbabwe vari kunze
takatangisa izvozvo but pane zvatiri kugadziridzwawo zvakare nevanhu vekumusha kuti basa iroro rinyatsofamba zvakanaka otherwise takaita matesti kambani yedu iseyo inonzi fintech financial technology company taiongorora kuti how can we use financial technology to help tumira dzimari kumusha and so forth saka tichiri kushanda nehurongwa hwacho kana tichinge tadzokera pakuita full fledged operation tinenge tichizivisa vane zimbabwe kuti yangu basa redu ratanga zvakare saka tumirai dzimari nebitmari